Ndokunzwa kufara zvisingaiti nekuti ndiri munhu angasiyana nemhuri yake, aparadzanisa nemhuri yake nevana vangu. Saka ndakaona zvanga zviri zvinhu zvakandifadza zvisingaiti. Ndanga ndakatongerwa 7 years.
Panguva yekuti muzoburitswa manga maseva makore akawanda sei?
Ndanga ndaseva 2 years.
Matimi mune mhuri, titsanangurirewo kuti mhuri yakakura sei?
Mhuri yangu ine vana vaviri. Mwana wekutanga ane 8 years, wechipiri ane 4 years.
Chii chakaita kuti imi muwanikwe muchipinzwa muchiturongo?
Ndakapara mhosva yefraud.
Titsanangurirewo kuti zvakafamba sei chaizvo?
Pane vanhu vakandipa mari ndichifanira kuvaitira zvinhu asi handina kukwanisa kuzovaitira, ndakadya mari yacho.
Kubuditswa kwamakaita, makanga matsanangurirwa here kuti muchaburitswa uyezve muchatambirwa sei nemhuri zvakadaro daro? Chimbotitsanangurirai ipapo kuti panguva yamakataurwa kunzi maakuenda kumba zvakatora nguva yakareba sei kuti muzonzi maakuenda chokwadi?
Isi takangomuka tichitaurwa makuseni vemusi wa25 May kuti purezidendi vatisunungura. Ndinongebedzera taudzwa beforehand. Taitongorarama magariro edu pajeri everyday tisingazive zvedu kuti kune presidential pardon, zvekuti it came as a surprise for us.
Titsanangurirewo iwo magariro emujeri semunhukadzi zvaifamba sei? Mumbotanga kuti muchimuka maiswera muchiitei nekuzorara?
Taimuka na 6 o'clock, then toenda kumavarious activities ataita. Like kuchikuru bifino kwandaigara kune maactivities akasiyana-siyana, maempowerment programs anga aripo aiitirwa madzimai, sekusona, vamwe vaiita zvearts and culture, vamwe vaiita zvemarket gardening, vamwe vaiita zvekugadzira mabhasketi. Taingoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka patinomuka munhu waingoenda kune kwaunoshandira, then tozovharirwawo na 4 o'clock. Nitite Sunday taiitawo machurch services.
Ko, panyaya yezvekudya nezvekupfeka nezvimwewo semunhukadzi maiwana chikafu chakakwana here?
Kwandiri changa chakati kwanira. Hazvizofanane hazvo nekumba, hazvizofanane hazvo nekumba kuti unodya nyama everyday, but chikafu was sufficient and also zvakaita semasanitary zvinodiwa nemudzimai izvozvo it was well provided for.
Tinoona kuti imi makawanikwa muchizoona mune chipo muri imomo muchitirongo. Chipo cheichi?
Chipo ichi hachizi chandakange ndinacho ndiri panze kwe. Chipo ichi ndakatozochidiscover ndamusungwa through rehabilitation programs ainishiatwa neprison. Zvakaitika ndezvekuti nini pandakasungwa ndiri munhu akanonoka kugamuchira situation. Saka pandakaenda through counseling marehabilitation officers, pane one of the rehab officers akanditi, no, sometimes it's good for you kuti unyore maemotions ako pasi zvauri kufila, zvinokwanisa kuita kuti zvibude mauri. Saka pandakatanga kunyora, rehab officer akabva aniti, asi unokwanisa kutoisa zvauri kunyora izvozvo in poetic form, sokuendesa woenda unomirawo pamacompetitive platforms akaita seStarbright. Vanhu ndatotanga kutonyorawo mapoem, ndokubva ndawanirwa mukana wekuti ndeine ndonomirawo nevamwe vanhu vanga vari panze, over 2000 people vandakompita navo, vese vari 2000 ndokubva ndavakunda ndirimo muusungu.
Chimbotipaiwo mutakunanzwa wechipo chenyu ichi.
The world celebrates heroes and heroines whose names are inscribed as heroes. Men and women who have taken great strides, men and women who have won great victories, breaking unshakable walls, they stood on untouchable platforms. Yes, the world celebrates, but still the world forgets that behind every hero and heroine, there still remains an unsung heroine, not inscribed, but still significant, not significant, but all the more telling, not sung, but still rhythmic, not praised, but still deserving a hero song. I stand before you today remembering, I stand before you today pen and paper in hand, for today I write their names down. Allow me to write the name of Ambuya Bona Mugabe, a great and devout woman who gave birth and raised our very own comrade Robert Gabriel Mugabe, for he is today a hero of heroes. A patriot and a gallant son who fought for the liberation of Zimbabwe. And yet, Ambuya Bona remains an unsung heroine whose song I sing today. This is just the introduction.
Wow. Komunoita dzimwe dzishona here?
Handisati ndakuti hangu zveshona, zvekuti pandakabuda apaka ndanda kuda kunyatsokutsvaga vanhu vanokwanisa kundibatsiridza kuumbiridza this talent that I discovered.
Tombodzokera zvedu kuti muupenyu hwenyu makatambirwa sei pamakati mimakudzoka kumba nehama nevari munharaunda uyezve neavo vamakaitira chitsotsi vari kukutambira isi?
Rombo hombe randakanyanya kuita nderekuti through journey yangu yekuenda kuStarbright, kubuda kwandaimboita ndichienda panze kunoita macompetitions angu, prisons yaiinforma hama dzangu. kuti no kudza achaenda kwakati munokwanisa kuya mchimuona achiperform. Saka reintegration yangu yakatonditangira ndichiri mukati. Zvekuti it was easy for me kuti nditambire chine family yangu. Zvekuti pandakazohwina masterbread, even pandakauya ndakapiwa magifts angu, my family was there. Zvekuti pandakatopiwa zvinhu zvangu, ana mama vakabva vatoenda nazvo kumba.
Mombotiwo kana kune vamwe vakateerera madzimai ari kunzwa uko, zvii zvamungavayambire panyaya iyoyi yekuita chitsotsi nekuzoenda kujeri nezvimwe?
I think chinhu chikuru sachandinoyambira madzimai ndechekuti ngatishandise mabasa emaoko kuriritira mhuri dzedu. Problem iripo pamadzimai ndeyekuti we are too dependent upon murume. Zvekuti murume paanokusiya ndopaunozopesera wakupara mhosva. Asi ndinongokurudzira madzimai, kunyanya madzimai muAfrica, kuti ngatishandise maoko edu, atishandise maskills atinawo, even kuenda kunoempower nemamwe maskills, kunodzidza, tikwanise kuzvivandudza, tikwanise kushandira mhuri dzedu zvakanaka.